evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 22nd, 2022. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemiri.
And I am Tungamili Nkomo.
We would like to inform our listeners that because of the coronavirus pandemic, we are not able to give you our usual show. And you will not be able to call in since we are broadcasting from our homes.
Thank you for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are looking at the issue of Zimbabwe exemption permits that were terminated by the South African government last year. The government gave ZEP holders a year to regularize their stay by 31 December 2022. Or leave South Africa.
But now, some organizations in South Africa, including the Helen Suzman Foundation, have launched legal action challenging the decision of the Minister of Home Affairs to terminate the Zimbabwe Exemption Permit, or ZEP. They argue that this special dispensation regime has offered legal protection to approximately 178,000 Zimbabwe nationals, allowing them to live, work, and study in South Africa. It has prevailed for well over a decade, meaning that permit holders have built lives, families, and careers there in South Africa and contributed to South Africa and its economy.
We are also going to discuss the continued attacks on Zimbabweans and other foreign nationals in South Africa by Operation Dudula members, who have over the past several weeks been issuing illegal eviction notices to foreign-owned or run shops in Johannesburg and other cities. Early this week, Operation Dudula members wanted Passengers Rail Agency of South Africa, PRASA, to allow only South African vendors to operate at park stations.
Ongutungameli Nkomo, nasi muchirongwa chedu, chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, uri musi wechitatu, musi wa 22 Chikumi 2022. Tiri kutarisa nezve matano ari kutorwa nemasangano akasiyana siyana, anosanganisira Helen Suzman Foundation, ekuona kuti vabatsira zvisarwa zveZimbabwe zvine magwaro anonzi maZimbabwe Exemption Permits zviri muSouth Africa. Magwaro iwayo takaona muna 2021 muna November gurukota rezvemukati menyika kuSouth Africa vachizivisa kuti magwaro iwayo anga pera kushanda panopera December wegore rapera vachizopa vana veZimbabwe gore rimwe chete kusvikawo December wegore rino musi wa 31 December hanzi munge matsvaga dzimwe nzira dzekuti munge muine magwaro ekugara nekushanda muSouth Africa kukundikana kwenyu moro wapasi muchidzokera kumusha saka masangano iwayo akubatsira kuti aiwa regai tipikise mutongo iwayo nekuti Zimbabwe Exemption Permits kusanganisira naye mapemiti akamboitwa achipiwa vana veZimbabwe nguva iyoyo akanga achipa vana veZimbabwe ugaro nekuchengetedzeka muSouth Africa zvakaita kuti vamwe vanga vachitoumba mhuri imomo vamwe vachiumba makeriya kana vatingati mabasa unyanzvi hwemabasa vamwe vachiitawo zvakasiyana siyana vari muSouth Africa zvichireva kuti kana vanzi hamuchisina magwaro chidzokerai kumusha kwenyu zvose izvozvo zvava kuondomoka saka masanganiro ari kuti aiwa regai tivabatsire tione kuti hurumende yeSouth Africa yaita kuti ingwe ichivapa dzimwe nzira dzekuti vange vachigara muSouth Africa tichatarisawo urongwa huri kuitwa nechikwata chinonzi Operation Dudula chezvizvarwa zvemuSouth Africa zviri kuti aiwa tungamidzai vana vemuSouth Africa pekutanga South Africans First pese panenge panga pamabasa muzvikoro muzvipatara nekupi tiri kunzwa kuti pari zvino vatonge vakuita hurukuro kana kuda kumanikidza vezvitima vanofambisa zvitima muSouth Africa vePrasa kuti vange vachibvumidza zvizvarwa zvemuSouth Africa chete kutengesera muzvitima zvavo kana munzvimbo dzezvitima panokwirirwa zvitima tiri kunzwawo kuti vari kuenda vachivharisa zviri kunze kwemutemo zvitoro kana mamwe mashopu anenge ari evaridzi vanenge vachibva kunze kwenyika vatingati maforeign nationals muSouth Africa vari kuzviita zviri kunze kwemutemo ndodzimwe nyaya dzatichakurukura anditonga muchikurukuro chedu chatiinacho nhasi ndisati ndakupa hangu mukana wekuti ungochikuluma ndingozivisa vateereri kuti tiri kuedza kubata vemasangano iwayo akasiyana siyana vari kushanda kuti vange vachibatsira vana veZimbabwe tiri kutarisira kuti tichabatwawo naDr Vusumuzi Zwanda vesangano reAfrican Diaspora Forum pamwe chete navatino mambeu veZimbabwe Exiles Forum asi iye zvino tine mushinafundo atie na upano tishakupa izitarao kana tanzu kuna ntunga mili nkomo taura hako ntunga
yevo chunga kunjalo siyavonga lichona njani emakaya iku sangana kuhlelo lwe diaspora forum uhlelo olupuma ku live talk lamhlanje sixoxa ngodaba lwama Zimbabwe exemption permits abaningi lizakhumbula ukubana ngama permits aphiwa izizalwane zeZimbabwe ezikole South Africa ezizinkulungwane lezinkulungwane eminyakeni esanda kwedlula ukuze zikhone ukuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni kodwa sibone enyakeni uhulumeni weSouth Africa esithi yena abafuna ukuqhubeka bese South Africa kumele badinge amanye ama permits ngoba lawo awe ZEP esefika komlindi yacina ilonyaka ngompalakazi okuyinto echiye abantu abanengi bese bunzimeni ngoba bathi wona lawo awe Zimbabwe exemption permits bawathola nzima ngakho ukuthi bathole amanye la ngabe edinga abantu abafundileyo abalaloko ukuthiwa ngama exceptional skills in certain fields izokufunda kungaba nzimela kakhulu sesibone inhlanganiso ezijiyeneyo zifaka lolo daba emthethwandaba njalo ngempela sonto sizwe inhlanganiso ye Helen Suzman Foundation imemezela ukubana layo isifakele oludaba emthethwandaba iphikisa isinqumo sika mphathi ntambo wendaba zasekhaya kulelo lizwe u-Aaron Motsoaledi esokuthi amaphemisi la amiswe ukusebenza bathi hayi into ephula amalungelo oluntu abangavumelani layo ngoba abantu laba baphethe lawa maphemisi sebeneminyaka behlala kwele South Africa ngezinye indlela sebakhe impilo zabo sebegcile impande khona le South Africa balezimuli balemizi balani lani ngokunjalo iHelen Suzman Foundation itayika ivumelani laleso sinqumo sibone umkhokheli walenhlanganiso njalo uNicole Fritz khuluma labe zindaba abeNews 24 sithi yena ngemva kokwazisa ukuthi sebephikisa isinqumo sikahulumende sokumisa ukusebenza kwamaphemisi abeZimbabwe laba sebethola lokho kuthiwa ikwethuselwa ama-threats the Helen Suzman Foundation says sebesethuselwa ngibona izinhlanganiso zakhonale eSouth Africa ezifuna abantu beZimbabwe baphume baphele kulelo lizwe kungaba yizo ke esezise sethusela abe Helen Suzman Foundation ukuthi bachiyane lalolu daba yikho ke esingakho lamhlanje plus sizaxoxa njalo ngodaba lokuhlukuluzwa kwabeZimbabwe laba kwamanye amazwe abokuza kwele South Africa ikakhulu ngabenhlanganiso ye Operation Dudula ababikwa beqhubeka bengenela abantu ezindlini bebaxotsha lasemsebenzini kanti bekuquzela inhlanganiso kumbe amankampani akulelo lizwe ukuthi angabaqhathi abantu beZimbabwe labavela kwamanye amazwe engabaphi njalo lamathuba ukuthi bakhona ukuziphilisa. Nkoma nje.
Ndizo zonke ngamili nkomo tisati tadaidza. Mudari wedu watinaye nhasi muzvinafundo Riki Mukonza, Professor Riki Mukonza, vari paTswane University of Technology kuPolokwane. Tingokuzivisai kuti kuZimbabwe zviri kuitika vana chiremba, vana mukoti, pamwe nevarairidzi vemamwe masangano, vamwe varairidzi vari pakati pekurangwa mabasa. Takanga vachizivisa kuti vachange vachirangwa mabasa kwesvondo rose kuti vanga vachiwedzerwa mihoro. Ndo zvimwe zviri kuitika muZimbabwe. Iye zvino regai titore tipinze muchirongwa Professor Riki Mukonza. Tinogamuchira ino mufaro muchirongwa chedu Professor.
Tinotenda vakandemiri makadiva vankomo manera akanaka kuvateereri venyu.
Thank you so much and welcome Professor Mukonza. Maybe we can start by looking at efforts by Helen Suzman Foundation to challenge the decision by the Home Office or the Department of Home Affairs in South Africa over the Zimbabwe exemption permits. What's your take on that?
I think that challenge is quite welcome because I think they say in their statement that not much has changed in terms of the political situation in Zimbabwe that warrants South Africa to, you know, terminate the ZEP permits. But honestly speaking, I don't see that succeeding because as we must understand, Mr. Kandemir and Mr. Nkomo, this, much as it is a legal issue, it is also a political issue. And the politics does not favor Zimbabweans be allowed to continue staying in South Africa because of their numbers and because of the conditions that obtain on the ground in South Africa.
And how about this development, Professor? The Helen Suzman Foundation director, is it Nicole Fries, told News 24 that they are now receiving threats after announcing that they were mounting a court challenge against Motsoaledi's decision.
Yeah, it's quite regrettable that such would happen in a celebrated democracy like South Africa, because civil society organizations like the Helen Suzman Foundation are allowed to voice their concerns about certain government decisions, and they are allowed to approach the courts if they are not satisfied with the decisions of government. So it's quite regrettable that they could get such threats. It's unlike what is expected in a democracy that South Africa is.
But, Professor Mkonza, some may argue, or they would argue, that not all of those Zimbabweans in South Africa or ZEP holders political asylees or running away from persecution. They may say they are economic refugees. So if you talk of continued political suppressions or human rights trembling in Zimbabwe, it may not apply to those who are running away from the economic hardships.
Indeed, in terms of the law, it separates between economic refugees, economic refugees, and those that are running away for political reasons and other acceptable reasons. But we would know, Mr. Kandemir and Mr. Nkomo, that the economic challenges in Zimbabwe have their genesis from the politics of that country. So to try and separate the two for me is like trying to split hairs. We know that once the politics in Zimbabwe is settled, then the economy will fall into its rightful place, or the economics will be sorted. So trying to do that is just an academic exercise. But in practical terms, we know that the Zimbabwe is in a bad economic state because of bad politics. So I'm talking here in terms of what obtains on the ground, the practical side of things that people may not want to look at in the analysis.
Thank you so much. Ndinotenda zvikuru Professor Mkonza. Regai ndingokudzoserai mubvunzo uyu neShona ndichibvunza kuti tiri kukurukura nematambudziko ari kutarisana nevana veZimbabwe vane maZimbabwe exemption permit magwaro anga achivabvumidza kugara muSouth Africa. Asi magwaro ayakapera kushanda muna December wegore rapera ra2021. hurumende yeSouth Africa yakazotambanudza ruoko ichipa zvizvarwa zveZimbabwe gore rimwe chete rekuti zvinge zvichigadzirisa ugaro hwazvo muSouth Africa kukundikana zvoenda panopera gore rino ra2022 muna December. Asi tiri kuona masangano anosanganisira reHelen Suzman Foundation vafunga kunokwikwidza danho iroro kumatare edzimhosva. Munoti nezvakuitwa nemasangano izvi?
Zviri kuitwa nemasangano aya zvinhu zvinotarisirwa munyika ine utongi hwegutsaruzhinji seSouth Africa. Hapana chakaipa pane zviri kuitwa nemasangano aya, nekuti zvinotarisirwa ndezvekuti kana hurumende yatora danho rainenge yatora rikasafadza ingava anani ari mukati nenyika iyoyo, kusanganisira masangano akaita sana Helen Suzman Foundation, vane mvumo chekutanga yekutaura kuti aiwa hatisi kufara nedanho ratorwa nehurumende. Chechipiri, vane mvumo yekuenda kumatare kunotura nyaya yavo kumatare. Ene matare ogona kutonga kuti aiwa vari kutenderana navo here kana kuti havasi kutenderana navo. Ndoo zvinotarisirwa munyika ine utongi hwegutsaruzhinji, utongi hwejekerere wakaita seuri muno muSouth Africa. Saka zvekuti pane vari vasiri kufara vaakutyisidzira veHelen Suzman Foundation zvinhu zvinotokatyamadza chaizvo, zvinhu zvisingatarisirwe, nekuti hapana chavaita chisiri pamutemo.
Liyamuzwa lapo uprofesor Ricky Mukonza uti hai okwenziwe inhlanganiso yeHelen Suzman Foundation yinto vele ebikhangelelwe enzi uthi inhlanganiso ezifana lale ngubeke ngenye indlela zilawo amalungelo okwenza lokho okwenziwe yilinhlanganiso ukuya emthethwandaba isiyaphikisa ukuxotshwa kumbe ukumiswa kokusebenza kwama-permits alabo abeZimbabwe okuthiwa ngama-Zimbabwe special permits. Uyakusola njalo uProfessor Mkonza ukwethuselwa kwabenhlanganiso le ngoba sibonile bememeza besazisa ukuthi hayi from bekhuluma ukuthi sebesiya emthethwandaba besiyaphikisa esingathi i-termination yama-permits abantu beZimbabwe lawa ama-Zimbabwe exemption permits, sebesethuselwa iziphathamandla zalinhlanganiso sesithola ukwethuselwa okukhulu. Ngakho uProfessor Mkonza uyakusola lokho uthi yinto engamelanga iyenzeke. Uthi njalo abantu eZimbabwe abamele bakukhangele ngesimo esikhona ikuthi yebo uhulumende sesike sezwa besithi there's no crisis in Zimbabwe lokhu lalokhwa, kodwa uthi ubaba uMkonza abantu kumele bekukhangele ngelinye ilihlo ngoba okwenzakalayo eZimbabwe hayi leaves a lot to be desired. Sikhangele enye i-development jonga lapha singakaqhubeki ngengxoxo yethu. Let me pose a question to you, Professor, on a different matter before we proceed. Job Scala and Stole, the two CCC MPs, arrested allegedly for inciting violence, were in court again today, and they were denied bail. The magistrate says they are a threat to public security. What do you make of that?
I think what we are seeing in the treatment of Job Sikala and Sithole, who, by the way, are members of parliament, and by that I'm highlighting that because these are you know senior officials within you know Zimbabwe's public life, and when they get that kind of treatment, where they are denied bail on frivolous grounds, It says a lot about the state of politics in Zimbabwe, and it doesn't bode well for the season in which we are approaching, the season of elections, because we can see that what is happening is a continuation of what others have termed persecution by prosecution on opposition political leaders, where, you know, the law and court legal entities like courts are used to suppress opposition leaders, and it's something that I have no idea why government continues to do that, but it doesn't bode well for good governance for democracy in Zimbabwe.
Ndokungandongokwata mbudzo mwe chete iwoyo nerurimi rwaamai tinzwewo maonero enyu nemashoko iwayo ati kutambira yekuti mumiriri wedzenge dzaWest muparamende Job Scaler pamwe chete nemumiriri wechitungu dzaNorth vaBuds Restore vari kunzi vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso yekuti vanga vachitongwa vachibva kunze vachinzi vanhu vanogona kukanganisa magariro evanhu kunze uku. Munotambirawo sei mutongo iwoyo? Tichiona kuti muri munhu anotarisawo zvematongerwo enyika.
Zviri kuitwa nematare aya hazvisi zvinhu zvinobuda zvakanaka kana tichitarisa zvinofanira kunge zvichiitika munyika ine utongi hwejekerere, nekuti tiri kuona kushandiswa kwematare nekushandiswa kwemutemo kudzivirira vakuru vanenge vachiita zvematongerwo enyika, vatungamiri vanenge vachiita zvematongerwo enyika. Nekuti ini maonero andinoita ndeyekuti izvi zviri kuitirwa kuti zvitumire meseji kune vanenge vachazoda kuita zvematongerwo enyika, vachitaura pamusoro pezvisiri kufamba zvakanaka muZimbabwe, kuti aiwa, mukangodaro chete tinokuvharirai. Tinokuvharirai ende hamubudi. Kana tichigona kuzviita kuna Job Scaler, kana tichigona kuzviita kuna Stole, kureva kuti imimi vari kuzasi, aiwa, zviri nyore chaizvo kuzviita. Saka maitiro akadai haabudi zvakanaka, vakandemiri. Handizivi hangu kuti hurumende painoita zvakadai oso vanenge vachifungei, asi hazvipe chimiro chakanaka.
But they're also looking at the statuses of Stole and Scaler. These are members of parliament, and they should be seen as people leading by example. Looking at the charges against them, they are of they are being accused of causing public violence, violence, inciting violence, and all that. What's your take on that?
The challenge is, the charges themselves, there's contestation as to whether those charges are genuine charges or not genuine charges. Because we know the story of the death of Mo Blessing Ali, there's still contestation out there as to what really happened. And now the challenge is that Job Scaler and Sithole, they were arrested in relation to this matter, which is not very clear. So to really pin them down and say they are likely to cause public violence, and I think it's just a way of the state, dealing with them in the time being, so that the situation can subside, and then they will release them. I'm not convinced that the state is doing this, because there's a good cause for the state to behave in that
manner. Hili amuzwa lapho uProfessor Mokonza ukhuluma ke ngodaba luka baba uScaler, uJob Scaler, kanye lo baba uStole, uGodfrey Stole, ngama MPs abameli bepharlamente yabebandla le-TCCC bebesenkantolo namhlanje zakhumbula ukuthi babotshwe ngeviki edluleyo besetheswa icala lokuphehla udlakela ngakho izolo lange weekend bebesemthethwa ndaba becela ukubana bakhululwe ngesibambiso sebail ukuze udaba lwabo luthoniswe bevela ngekhaya kodwa namhlanje umantshi wethu le isinqumo ebancitsha ke lelo thuba lokuthi bakhululwe ngoba uthi bangabantu abadangerous abangabuyela njalo bayephehla udlakela abasanda kusixhumasi ngomsakazo weStudio 7 njalo sikuhlelo lwe-Live Talk Diaspora Forum lapho besilipha-ke i-update njengokwenzakale emthethwandaba kodwa udaba esingalo kakhulu lamhlanje ludaba lwama-Zimbabwe exemption permits asefika komlindi yacina kodwa sibona inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Helen Suzman Foundation zisithi hayi isezijoyina umzabalazo wokuphikisa isinqumo sikahulumende weSouth Africa esokumisa ukusebenza kwalawa ma-permits ngoba bathi ngezinye indlela ikwephula amalungelo ngoba abantu beZimbabwe abakulelo lizwe abasebenzisa ama-permits lawa asebe le miyaka le miyaka sebegxilile impande khonale kwele South Africa ngakho ukuthi baphongu uprutwa nje baphakanyiswe babuyele eZimbabwe kusoze kusebenze kuhle yilo udaba esingalo lamhlanje bakwethu kulabo abasanda kusixhuma kuhlelo nkoma nje
Ndizo zora gaiti chitari sao zakare ime nyaya irugichika mu South Africa mtungaveli nkomo ye kushunguru zwa kuyutwa chisharo shukune zime nyika usangansira chisharo shi Zimbabwe ne chisharo shi South Africa tinuona kuti iro shondorino wanga wachi ubisa wachi rambiza wanu wanu bakune zime nyika wanga wachi enda kuno shandira mnzibo zakaita semisika tikaona kuti wanga wachi za kuru zira South Africa wanoona nezvetakurwa kwevanhu veprasa vechizvitima kuti vange vachirambidza vanobva kune dzimwe nyika kutengesera muzvitima kana munzvimbo dzinokwirwa zvitima vachiti nzvimbo dzinofanira kunge dzingori dzezvizvarwa zveSouth Africa chete takanzwawo kuti pane mumwe musika wavakaenda veoperation Dudula iva vachida kutora Varis asi vanhu vakavarwisa vakaramba kuti hatisi kuzobvuma kungotambira zvamuri kuita tinonzwa kuti kusanganisirawo nezvimwe zvizvarwa zvemuSouth Africa zvakatobatsira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kuti aiwa hamufanira kubviswa nemutoo wakadaro Professor Mkonza ndimi muri muSouth Africa mungatiudza kuti dambudziko iri rakakura sei rekudzingwa kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika mumabhizimusi nokuti hachisi chinhu chatanga hacho nhasi asi tiri kuona kuti zvinenge zvaakutoramba zvichienderera nokuti pazvakatanga zvaingonzi dhudhula yaita izvi dhudhula yaita izvi kusvikawo mamwe masangano aakuti aakupindawo mazviri
Hongu nyaya inyaya iri kuramba ichingokura vakandemiri inyaya yekuti hatizivi kuti magumo ayo achanga akamira sei nekuti maonero andinoita ndeyekuti dai hurumende yanga ichida kumisa zviri kuitika izvi yaigona kuzvimisa pasina dambudziko asi tinoona kanenge kakutendera zviri kuitika izvi kane chivande yatikati ya pachirungu tacit approval yezviri kuitwa neoperation Dudula nemamasangano ari kurambidza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kuti zvinge zvichiwana chekuita mune zveupfumi hwemusouth africa kunyanyanyanya zveupfumi zviri kuitwa nevari kuzasi zasi vakafanana nevari kutengesa mumatakshop vakafanana nevari kutengesa pamusika uye nevari kumabasa vari kumabasa vari kushanda mabasa akaita sekushanda mudzimba dzinotengeswa zvekudya nemamwe mabasa ekuzasi zasi tukuona maitiro iwayo achiramba achingokura. Tichotaura kwandaita inini maonero angu ndeyekuti pane kakutendera kakavanda kari kuitwa nehurumende, nekuti dai hurumende yakaisirwa zvitendera ingadai yakambotuma mapurisa nevamwe vezvemutemo kumisa zviri kuitika izvi, nekuti hazvisi pamutemo. Asi tikada kutarisa nyaya iyi zvine udzamu, tinoona kuti zviri kuitika izvi zviri kuitika nekuda kwekuti upenyu South Africa huri kuramba huchioma, huri kuomera vari kuzasi. Vanhu havachawana mabasa. Ndofunga ivhiki iro rapfuura pakabudiswa mastatistics kuti vasina kuwana mabasa vangani. Zviri kuonekwa kuti kushaikwa kwemabasa kuri kuramba kuchingokwira muSouth Africa. Saka ndochinhu chekutanga. Chechipiri, nyaya yezve vanhu vanogara muSouth Africa vasiri vemo inyaya iri kunetsa pane zvematongerwo enyika. Nekuti tikatarisa bato rakaita sebato rava Herman Mashaba Action SA, rinotova neslogan yekutoti vasiri vemuno muSouth Africa ngavadzokere kunyika dzavo. Saka hurumende iripo ikaonekwa ichiita sekuti iri kuti vanhu vasiri vemuno muSouth Africa ngavaregerwe kana kuti ngavaramba vachingoita mabasa avo sezvavanga vachingoita. Zvinoita sekuti havasi kunzwisisa kutambura kuri kuita vana veSouth Africa kunyanyanyanya vari kuzasi, ende tinoziva kuti vari kuzasi ndo vakawanda. Saka ndoda kuti titarise nyaya iyi tichinzwisisa kuti hongu inyaya inoita kunge nyaya vanhu vemuSouth Africa nevanhu vekunze, asi ine zvematongerwo enyika mukati mayo. Nekuti bato reAfrican National Congress richada kuenda kusarudzo. Saka pavachaenda kusarudzo vachanoti kudii kuva ndo pane imwe nyaya. Regai ndimbomira ndiri ipapo, asi toda kuti tivhure nyaya iyi tinyatsoipenengura tione kuti muSouth Africa macho vanhu vakambogara sei.
Thank you so much, Professor Mkonza. I think one of our guests is getting ready. Let's see if Ntungamili Nkomo, you can continue, because I see Mr. Mambeu is trying to join us.
Mr. Mambeu, how are you?
Let's see, I think he's on mute. Hello.
Okay.
Yes, Mambeu, how are you?
Takanaka makadiko.
Aiwa, tinofara. Kuri sei ku South Africa?
Joni tiriko.
Aha, that's good. That's good. Tell us, what do you make of the Helen Suzman Foundation now joining the fight to undercut the termination of the Zimbabwean exemption permits?
First and foremost, we want to appreciate the effort that is being made by the Helen Suzman Foundation, because it is a noble effort judging with the current circumstances where about 200,000 Zimbabweans we have lived in South Africa. According to the ZEP permit for, say, 12 years, and according to their date of arrival, maybe more than 12 years. Some would have been here 20 years and they migrated to that permit, and some would even have been here for 30 years. So it has always seemed that the government was unreasonable in its approach and was probably on the wrong procedure to try and make those people turn destitute for various reasons that we may be able to explore as we go.
Vamambeu, ndokumbira mungo adjust camera yenyu kuti yakadimura mbichana chiso tikuonekwe. Thank you so much. Regai tinzwe Professor Mkonza, if you have anything to say.
Thank you very much, Good evening to Mr. Mambeu. I think what he has said represents his view from his side. And I think what reading from what the Ellen Sussman Foundation statement says, I think he is quite justified to add the comment that he has just aired. I think what the Ellen Sussman Foundation has done is what any civil society organization would have done, would have said, given the position of Zimbabwean immigrants in South Africa. They, in any case, are vulnerable in this case. So civil society organizations, by their very nature, would want to represent views of such groups of people who are viewed to be vulnerable.
Thank you so much. And maybe let me just introduce Mr. Mambeu. He's from the Zimbabwe Exiles Forum, another organization also fighting on behalf of Zimbabweans in South Africa. And Mr. Mambeu, what is the position of the Zimbabwe Exiles Forum as we speak? Because Ellen Sussman has shown out his side. Other organizations have come out open in the fight for survival for Zimbabweans in South Africa. Where does your organization stand here?
Isitine kutenda nokufara zvikuru, especially panhau yokuti Ellen Sussman Foundation yapindira munhau iyi ichimiririgwa pamusoro penhau iyi ichitungamirwa naNicola Fritz, mudzimai watakashanda naye kwenguva yakareba, and atinoziva kuti ane unyanzvi hwekutarisisa nhau dzakaita seidzodzi. Saka tiri kushanda navo zvakanaka. Uyezve tine vimbo yekuti sekupinda kwavaita mukati menhau ingangova nechiremerera, nekuti mukatarisa zvakaitika pakutanga-tanga pane dzimwe nhau dzakamboenda kumatare, zvakaita senge pasina kunzverwa zvakanaka-naka nemagweta akanga aenda kumatare vana vachitando, zvichikonzera kuti makesis avo anoshaya uremu pamberi pedare. Saka tiri kufunga kuti Ellen Sussman yatora nguva yakawanda, mwaka wakawanda, ichitarisisa maweaknesses nhau yakaitwa naminister of home affairs vamutswaledi. Saka chandingada kungotaurawo ndechekuti isusu maonero edu akagara ari ekuti hurumende yesouth africa kuburikidza negurukota rezvehome affairs vamutswaledi vaaron yakanga yaita honi, kana kuti tingati yakaita utsinye hwekuti chiripo ripocho yakangouya yoti magwaro aya takanga tambokupai tichiti mapiwa mukana uri tingati nechirungu special circumstances, mapiwa mukana wakatsanangudzika kuti mugone kuwana mapepa. So, saka zvinoreva kuti kana mukana wacho wanga uri mukana wanga wakatsanangudzika kuti vanhu vagone kuwana mapepa, havagoni kuti vabve pamukana wakatsanangudzika uri special, nekuti mapepa aya vachimapiwa haana kuchinja maconditions avo akanga agara aripo. Saka kumadzisa zvinoreva kuti mavako vadzosvika kuseri. Regai ndizipe mufananidzo semunhu kuda anga achiri anga ari pabasa, wakanzi ngaapinde basa nokuda kwekuti apiwa ZEP. Saka iko zvino kana onzi munhu iyeye ngaachitanga achimbono aende kuDepartment of Labour, Department of Labour yoapruva kana kuti yotarisira yofunga kuti yotenda kuti basa iri raari kuita iri rashaikirwa mumwe munhu wekusouth africa, saka afanira kupiwa waiver yekuti agone kuramba achirishanda. Saka mune mamwe mavara zviri kunzi tanga wadzingwa basa. Kana wadzingwa basa iwewo rauri kuita raunga wagara uchita nekuti wanga uri magwaro wakapiwa nehurumende, ndopo ozonoinda ponotsvakwa mumwe munhu ozoshayikwa, ndopawevhapi tsamba iri kunzi inofanira kubva kuDepartment of Labour. Kana munhu iyeye azoshayikwa kunzi hakuna munhu anogona kuita basa iri, iwewo ozoenda mberi nebasa rako. Saka hurumende iri kuti vanhu ngavadzingwe mabasa. Saka hurumende iri kuti vanga vari pamabasa ngavatange vadzingwa mabasa, kana vadzisiwa pabasa kuti vazopiwa tsamba yekuti pazoshayikwa munhu angaita basa rako. Saka hationi kuzvi ari maitiro akanaka ekuti hurumende itanga yadzingisa vanhu basa. Kouyawo kune vari kuzviita mabhizinesi avari kuita, vari kunzi ngavanoburisa umbowo hwemari inosvika mamiriyoni mashanu emari yemusouth africa. Saka totizvemunhu anga achigara ari muno unenge makamutendera kugara achishanda. Saka zvinoreva kuti zvaanga achishanda zvese anga achispenda muno achiita zvese zvaari kuita muno. Saka zvaakawana munguva yake yekushanda izvozvo zviri mukati menhau iyoyo
nekuti anga asiwa mukana wekushanda sakunzi munhu iye azonzi chitipa 5 million kuti tigokutenda kuti urambe uchishanda muno uchiita business rako hazvimeke sense saka tiri kuti isusu hurumende yakaita honi isina kutarisisa magariro nemashandiro evanhu uyezve hurumende haina kutarisisa futi kuti pane vana vakatobarwa kubva panguva iyoyo vakabaridzwa muno vaakunzi zvino kana mubereki achinzi ngaachienda vanomira sei zvikoro vanga vachipinda muno vamwe vaakuda kunopedza zvikoro vatarisana nokuenda dzidzo dzepamberi hurumende hainambozvitarisa zvose izvozvo saka tiri kuti danho ratorwa neHelen Suzman tinorisapota tinoritsigira zvikuru nekuti tinotarisira kuti kana nhau iyi ikasuka pamberi pamatare zvakanaka vanhu vakadzamisa pfungwa dzavo pane mukana wekuti hurumende zvichida ingatarisisa mafungiro ayakaita
But what if you lose, Mr. Mambewe? What if all these court efforts fall flat? Are you guys, as Zimbabweans, holding these permits really ready to return to Zimbabwe?
Look, there are two circumstances around your question, which is number one. This is a special dispensation permit that was awarded to people that were already in South Africa illegally or by other means. Now, if you make those people illegal, it is now an individual decision as to whether they want to go back to their previous status or they want to go back to their homes. So, in my own opinion, there are chances are that the majority will rather opt to go to the illegal status because their circumstances that they may that may have forced them to leave the country may not really have changed in any positive way.
Haile amuzwa ubaba uMambewe lapho ngwenhlanganiso yeZimbabwe Exiles Forum ekwele South Africa. Uyatsho ke ukuthi hayi ibona kabavumelani lenyathelo likahulumende weSouth Africa. Njalo uthi bavumelana le nhlanganiso ezitshiyetshiyeneyo ezifana lale eHelen Suzman Foundation elokuphikisa isinqumo sikahulumende emthethwandaba. Ngimbuzile njalo ngathi, suppose ukuthi ama-cases wonke la asefakwe emthethwandaba ngodaba lwamaphemisi lolu. Suppose imthethwandaba ithi hayi uhulumende uright asefikileke emaphethelweni lawa maphemisi abantu kababuyele eZimbabwe emzini yabo bazimisele yini abantu beZimbabwe abawaphethele lawa maphemisi ukuthi babuyele uthi ke ubaba uMambewe hayi okukhona ukuthi lapho kuyabe sokuyisinqumo somuntu esingathi individual decision esokuthi alright umuntu uyabuyela ekhaya kumbe ubuyela ku status sokungabi lamaphepha ayevele elaso eSouth Africa engakawatholi lawa maphepha weZimbabwe exemption permits andama chances amanengi enxa sikhuluma labaphethele amaphemisi bathi hayi kabaziboni bona bebuyela ekhaya bazibona sebebuyela underground besebenza kwele South Africa bengelalutho abaluphetheyo ngoba ekhaya bathi is a non-starter akulamsebenzi umnotho uyabhidlika kanti lezo mbusazwe lazo kazimanga kuhle ikakhulu going kuma-elections akhona next year koma nje.
Thank you so much. Before we go to Professor Mkhonza, maybe I want to throw a question to Mr. Mambewe. Mr. Mambewe, you raised the issue of employment where the authorities or companies are made to admit South Africans first before any foreigners. But what is stopping South Africans from competing for the same jobs with these foreigners?
I want to address your question maybe by looking at my personal circumstances. That could probably give you an idea of the dynamics in the terms of how employment and the business environment is currently. So the biggest challenge we have, especially myself as a businessman, is that as much as we want to employ and train South Africans, we fall in the small business category where competition is very stiff. And where competition is very stiff, the limited time or the limited opportunities that we get as small businesses. We have got to deliver a product or a service in a short space of time, but a satisfactory service. So in most cases, you find that as much as we want to pay bigger salaries or to have relaxed conditions of employment, the current market that we operate in is a lot of limitations. So if you were to choose between a South African employee and a Zimbabwean or a foreign employee, there seems to be a sense of urgency, a sense of willing to get things done from a foreign employee's perspective than a local's perspective. I had a few instances where I adopted three South Africans to train them in our trade. We are solar engineers and we are in the renewable energy space. So it has always been for us, our desire to empower one or two, three young people each and every year that we adopt so that we can give them our skill. But here and there, you find that out of the three, one will probably remain and be with you and go with you and learn and become somebody else. But the other two will say, look, it's getting tough. You want me to climb the roof? No, I don't want to climb the roof. You want me to drive a car with a long trailer? I don't like long trailers, Then tomorrow morning, he doesn't come to work. So for a small business, then you are hit very hard where you don't really come across people with a passion to do things and to do their job, with love. And the next thing is that here and there you get a month end or you get a midweek holiday where it's probably Freedom Day. And the guy comes, it's a Wednesday, it's a Wednesday, it's a Freedom Day holiday. Then he just takes it all. He doesn't come on Thursday, he doesn't come on Friday, he comes back on Monday. So the work ethic and the behavior around some of the people here is not very, very good. But however, I should admit to say that there are also some other guys that that are willing and they are willing to learn. We have them in our operations. They are doing some great stuff. But there tends to be this idea that if things don't work out, I'll still go back to my mother's house. But for a Zimbabwean or for a foreigner, things don't work out, we make them work out. That's where the difference is. So as an employer, you want productivity and you want people that are always going to stand with your business, regardless of the circumstances, as long as they are being paid what they are being obligated to pay.
Andapindura, thank you so much. Nanzwa Mambeu ari kupindura apa ndava kubvunza kuti chii kuitwa kuti zvaro zvemu South Africa zvisakukwidzanewo nekunze wapanyaya dzemabasa pane kuti vangomirira kunzi mabasa ngaatosendekwa parutivi achivamirira. Vatiwo semuzvinabhizimusi vapindura vakamirira mabhizimusi madiki vachitiseka dambudziko rekuti vazhinji vezvizvaro zvemu South Africa munogona kutora vatatu kuti vapinde basa. Mangwana kunogona kudzoka mumwe chete, vaviri vachiti tazvitadza, muda vandikire pamusoro pemba kana undishayire motokari ine trailer yakareba. Ndive zvimwe zviri kuitika. Kana paita horodhi pakati pesvondo, munoziva kuti kana chiri chitatu zuva reholiday, china nechishanu hauye, munozomuona musi wemande. Saka kambani diki inenge yakuita dambudziko nokuti inenge yatosarira kumashure. Ndo zvatsanangura navamambeu anotunga.
Going back to Professor Mukonza, you said earlier, Prof, that there might be politics involved in this push to have Zimbabweans go back to their country. Would you say this is intra politics within the ANC, or this is national politics in terms of the ANC versus the opposition, DA, EFF, and so forth?
I think it's a combination of both, in the sense that we know within the ANC the dominant faction is that of the current president, President Ramaphosa, and if you look at his drive, it seems the drive is to position that faction as being pro-South Africans, as being a faction that seems to be putting the interests of the South African nationals ahead of those of foreign nationals. So there could be that intra political party dynamics, because we know at the end of the day, it is South Africans who fought, and obviously that faction would look at whose interests do we try to appease here. But beyond the intra political party dynamics, I think it is the national political politics at play here. Because remember, in the last local government elections, one of the things that attracted a sizable number of people to Action SA was their drive towards putting South Africans first. That mantra of ultra nationalism, I think it to some extent it has endeared them to a number of South Africans who think that the ANC government does not seem to take care of their interests ahead of those from other nationalities. So ANC has been on a drive to try and drive a message to the South African populace, particularly to the poor, because if you look at it, this contest, this war that we seem to be witnessing, seem to be a war that is taking place at the lower rungs of the socioeconomic strata of the South African society. This is where you find people fighting for spaza shops. This is where you find people fighting for restaurant jobs. This is where you find people fighting for markets along the railway stations. So if you really look at it, it is a war that is taking place amongst the poor. Of course, there is also contestation even at the highest level, because if you apply for a job now, those formal jobs, high level jobs, the issue of nationality continuously comes up. Where does it come up? I'm sure you've heard about CEOs of big companies. People begin to look at nationalities and say, but where is this CEO coming from? So it's now beginning to crop up there. But I'm saying it's more prevalent at the lower level. So the ANC is trying to position itself in the minds and hearts of these people who are at the lower rungs of society to say, we are also, having your interests at heart. How they are doing it, whether it's correct or wrong, I think we can leave it out for all of us to judge. But I think that's where it is coming from.
Thank you so much. It's not tender. Tambo Kurukura, Wamambe, Wanga, Wadipo. Nanda kuti vamambe utakusvika kwamvura yasvika makumbo chirongwa chakupera vakutsakatika. Vamambe tambukurukura nenyaya yekuti takaonawo svondo rino veOperation Dudula vachiedza kuburitsa vanhu munzvimbo dzavari kushandira kusanganisira kutokumbira vezvitima vePassenger Association yekuSouth Africa ikoko kuti bvisai vanotengesera muzvitima kana mumisika iri pedyo nezvitima mungobvumidza vekusouth africa chete. Takanzwa kuti pane mumwe musika mukuru muJohannesburg vakaenda vachida kubvisa vanhu, asi vanhu vekunzevawo pamwe nemasouth africans vakatokasirana kuresista kuti atibve. Munoti izvo zviri kuitikawo izvozvo?
Dambudziko raitika musouth africa nderekuti hurumende yeAfrican National Congress ikumasure kwenguva haisi kufambirana netarisiro yemasouth africans kana kuti zvabva zvemunyika muno. Saka zvabva zvakonzera kuti mukusakwanisa kumiririra tarisiro dzevagari vemusouth africa, vagari vemusouth africa vava kutorawo matanho avo vachiisa mutemo mukati memaoko avo, sekutaura kwanga kwachiita mukoma wangu Professor Mkonza. Saka This also, Vakaida, I think, Kunonzi Kuberia, and the Xera Mizuro, Kanandisika Kanganis, Dogba, Patos, Eta Damzuro, put Panamon Sikakatos, Pisio, Unoa, Noshandravan, Akasia, Nasia. Saka, Zinotla, the Chete, Kuti, Society, Karof Magaro, Evan, Katmenika, South Africa, Ariku Putsikira Pas, Nokuti, Musangano, Urukutonga Nika, we African National Congress, Urukutaza, Kutunga Mira. Nika, hauchatunga mirinika nomazo, nekuti vakanga vakazara nhau dzokutora vachiisa mukati nematumbu avo nemaoko avo, vasina kutora ufumi vachivhisa mukati nezvizhinji gwenyika. Saka kana nyika ichinge yadaro, nekuti ivo vandavo simba, havazogoni kumisa vanhu vavo kana vava kunobva, vakutoenda negweseri, mukatarisa izvezvi vano dzimwe nguva, ivo vejudhilai ivo vanofamba nemapurisa, vanofamba nehome affairs vachiharasa vanhu. Vanhu vasagara zvakanaka. Saka zvinoreva kuti iyo hurumende ANC inenge ine chokuita nevanhu ava. Nekuti dene yakanga isina chokuita navo, kana kuti yakanga isingavatsigirire dzimwe nzira kana negweseri. Vangadai vese vari mukati nemajere. Nekuti mukati nenyika yeSouth Africa neconstitution irimo, nemasimbiro akaita mutemo wavo, hakuna munhu anogona kupiwa simba rekuti anofamba achibvunza vanhu zvitupa. Hakuna munhu anogona kupiwa simba rekuti anofamba achiti iwo ibva pauri kutengesera apo enda usachitengesa pano. Hakuna munhu nesimba mukati nemutemo tikatarisa mutemo wenyika yeSouth Africa. Saka zvinoreva kuti negweseri vanenge vachiti indai munoita zvamuri kuita. Negweseri vanenge vachivatuma vachivasapota. Zvinoda mari kufamba kubva mune nzvimbo ino muchinoita zvamuri kuita kune imwe nzvimbo. Vanobuda vanobva muJohannesburg. Vachienda kunana Durban, vobva kunana Durban vachienda kunana Mpumalanga. Kunoita zvinhu zvakaita seizvozvo, vanoiwana kupi mari iyoyo, vanofamba nani, vanopiwa simba nani.
Thank you so much. Mutungamiri, we only have 2 minutes now.
Yebo, ayilimzile lapho ubaba uma Mbewu ekhuluma ke ngabe Operation Dudula labo ukuthi abakwenzayo akukho emthethweni. Kodwa uthi into ayinazelelayo ukuthi bakhona abanye njengokhuluma kukaprofesa ukuthi kube ngaba bekhona bezombusazwe abasekela abantu laba ngoba ukuze benze abakwenzayo besuka 1,000 besiya kwenye besiya phambanisa abantu kudingeka imali. Ngakho uthi ngokubona kwakhe kulezo mbusazwe ezenzakalayo. Sesifika emaphethelweni ohlelo Joka.
Thank you so much. Gaitins, you have a lot of people who are here.
I am going to say that vanhu vachangogara muSouth Africa vasina mapepa sezvavanga vakangogara vachinga vachingoita very special dispensation stuff zvako. Saka handizvi hurumende kuti zvairi kuita zvinobatsira here regai tione nekufamba kwenguva kuti nyaya yacho ichafamba sei.
Regai tinzwe kuna vamambeu mashoko enyu ekupedzisira.
Isu tinongosimbisa chete. Nokuti pamberi apo taizoita dambudziko rokuti kune vamwewo vachati kuda makore avo awanda vari mukati meino nyika taitoisawo sechikumbiro ikozvo tatitaurawo neveconsulate yedu nana ambassada vemuno chiti kune vamwewo vachazongofunga kuti vadzokerawo kumusha asi vanenge vane zvikei zvavo zvingoro zvavo mota dzavo mibhedha nemachira nezvimwe ngavatiwo mukana wekuti vasanodeclare havangopinda zvakanaka vasina kubvunzwa mubvunzo vane matarakita vane ngombe vane chinyi zvavaingoshandisa muno vachiti vaakuda kudzokeravo kumusha vatendege vasanosvika vachisangana nemajuti nekuti vanoda kuti vanorarama upenyu hwavaingorarama muno vachinorarama kuseruku.
Thank you so much. Mutungamiri Ngomo, thank you so much. Tine tasvika kumagumo echirongwa chedu tichitenda vadare vedu Professor Ricky Mukonza wepaswane University of Technology kuPolokwane South Africa uko zvimwe chete nava tinomambeu veZimbabwe Exports Forum anokuonekai ndiri muWashington DC ndini Jonga Kandemiri
nami Untungamiri Nkomo.
Thank you.